vanhu vazhinji vakaenda kumunamato wekurangarira Mai Mandela vakabva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana emusouth africa vamiririri vemizinda yedzimwe nyika musouth africa pamwe nehama neshamwari kunyange hazvo vanhu vakawanda vakange vari pamunamato uyu vaive vanhukadzi vachitaura pamunamato uyu imwe nhengo yeanc amai Jesse Duare vakati amai Mandela vakange riri gamba vari munhu asina umbimbi ndoga vachitaurawo pachiitiko ichi mutevedzeri wemutungamiriri wesouth africa vadavid mabuza vakati amai Mandela vakachengeta vanhu vakawanda mumba mavo apo vatema vakange vachirwira rusununguko vakatiwo amai Mandela vakange vari munhu akashinga asina utsinye aibatanidza vanhu uyewo vakange vachivenga rusaro raganda vakavimbisa kuti nyika yesouth africa ichaenderera mberi nekusimudzira nyika yavo sezvo ichi chaive chido chemufi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vadhewa mavhinga vakarumbidza amai Mandela vachiti ndivo vakaita kuti zita ravamandela riite mukurumbira panguva iyo vanelson mandela vakange vari mutirongo vamavhinga vakati nekuda kweizvi nyika yesouth africa yakarasikirwa zvikuru nekushaya kwavo
vasiri amai Winnie Mandela zvichida zita rava Nelson Mandela ringadai rakatsakatika risina kuita mukurumbira panguva yavakapedza kore makumi maviri nemanomwe vari pasi peusungwa hwevachena
vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rinopikisa remdc mudunhu rejohannesburg vasimba rashe mujei vanoti kunyange hazvo amai Mandela vakafasira rushingi dambudziko riripo nderekuti vashaya panguva iyo dzimwe nyika dzemuafrica dzakasununguka dziri kudzvinyirira vanhu vadzo
ushingi hwavo hwavaionawo munguva yeapartheid munguva yekudzvanyiriwa kwemasouth africans nevarungu hwakaita kuti africa isununguke muzuva ranhasi asi tichipembera kudaro totarisa africa tinoonekwa tichirwadziwa kuti mamawini upenyu hwavakararama totarisa africa nhasi kuti africa yacho yakasununguka here savana vekudrc vano muudzvanyiri totarisa vana vekuswaziland toenda kwedu chibabwe uku
mutungamiriri webato rinopikisa reinkata freedom party vamongosutu butelezi vakati amai Mandela vaive hanzvadzi amai uyewo shamwari kwete kwavari chete asi kuvanhu vese vabutelezi vakaenderera mberi vachiti amai Mandela vaive munhu akanga akashinga uyewo akachengeta mhuri dzakawanda apo nyika iyi yairwira rusununguko vemapato anopikisa hurumende vakakurudzira hurumende yeafrican national congress kuti ienderere mberi nezvido zvakarwirwa naamai Mandela pamwe nekuti hurumende yava Ramaphosa idzore ivhu kuvanhu vatema amai Mandela avo vakange vave nemakore makumi masere nerimwe vachavigwa nemugovera uno muguta rejohannesburg ndakamirira studio 7 mujohannesburg south africa ndini More Blessing Munjoma.